Vashitaura neStudio 7 panzvimbo yemabhizimusi pamakoni muchitungwiza. Mushure mekuparira kwavaita homwe yeMayor's Christmas Cheer Fund nhasi, Meya wechitungwiza vaPhilip Mutoti vati havasi kufara neuori hwavanoti hwatekeshera mukanzuro yedhorobha ravo. VaMutoti vanoti kunyange hazvo vasiri kufara neuori hunonzi hwapfunya chisero mukanzuro yedhorobha ravo, havana chavanokwanisa kuita sezvo vachityira kuti vangangodzingwa basa negurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo. VaChombo vanozivikanwa zvikuru nekudzinga makanzura eMDC pamwe nekuchengetedza makanzura anenge achipomerwa mhosva dzeuori. VaMutoti vati nyangwe zvazvo hurumende yakaumba komisheni iri kuongorora nyaya yedzimba nemastendi muchitungwiza nedzimwe nzvimbo, kanzuro yavo haikwanise pari zvino kuti iongorore vanhu vari kufungidzirwa kuti vari kuita uori nepamusana pekutya kushungurudzwa navaChombo.
Ichokwadi ipapo, nekuti pane pakatooma unenge wakutopikisana nehurumende, saka kungotedzera kuti zvavaronga ivo ndo zvine zvatete kufamba nazvo sevanhu vanyowani vari pazvigaro. Tete autotya kuti zvigaro zvedu kana rukapikisa ringe ratova dambudziko, saka tongoti zvine zvataurwa nehurumende ndozvototeedza izvozvo.
Zvisinei, VaMutoti vati kanzuro yavo ichagara pasi kana komisheni yehurumende yapedza kuferefeta kwairi kuita vozoona matanho avangatore panyaya yeuori hune chekuita nekutengeswa kwemastendi mukanzuro yechitungwiza. Vamwe vari kupomerwa mhosva yeuori nevagari vemuchitungwiza ndivaFrederick Mabamba, avo vakambove mutevedzeri wameya wedhorobha iri. VaMutoti vati vachatora matanho akakodzera kana komisheni yehurumende yapedza basa rayo.
Isusu kanzuro takagara pasi tikaongorora tikaona zvinhu zvacho, zvinhu zvakatoitika zvakatoitwa mashure tisati tatombopinda, zvinhu zvakatoitwa 5 years. Saka zvimwe zvacho kuti titange kana kupinda mazviri totoona kuti zvinopedzera zvaita kunge isusu vanyowani tatoo mazviri. Saka tango ndosaka danho rakatorwa nehurumende tiri kupindira tangotarisira kuti ringobudisa maresults acho.
VaMabamba pachavo varamba kuti vari kuita zveuori uye vanoti mastendi ose avainawo vakamatenga zvisina chitsotsi mukati. Vati mastendi mazhinji avanonzi vanawo ndeemushandira pamwe weUnited We Stand Housing Cooperative.
Uori hapana, vanhu vanotora inini saFrederick Mabamba vasingazive kuti zvatanga tichiita zviri pasi pecooperative, saka havachaoni cooperative, vakungoona chairman. Vasingazivi kuti icooperative yakapa more than 4,000 vanhu mastends. Saka iwo havachatauri kana kutaura nezvecooperative, vakungotaura zvachairman kuti Frederick, 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 Frederick. Ndopari kukanganiswa. Titori nebumbiro remutemo remacooperatives. Zvinhu zvatinazvo dai maiuya mune mukana taikurakidzai nemapepa yekuti taipiwa sei.
VaMabamba varambawo mashoko ari kutenderera mudhorobha rechitungwiza ekuti vari kushanda pamwe chete navaChombo kuti vawane mastendi akawanda vagozotengesa.
VaChombo ndinongovaziya saminista welocal government, hatina kana maclose ties, endi kwatinobva kwakasiyana stereki, indobva kumanikaland kuchimanimani kwarisitu. VaChombo vanobva muno pazvimbapa far away. Handina pandakamboziya vachombo itime yanandiri deputy mayor wechitungwiza 99 to 2003, kubva ndambogara zvangu ndichingoita mabhizinesi angu kueducation.
Mumapepa akasvitswa kudare mukurambana kwavaiita nemudzimai wavo Marian zvakabuda pachena kuti vachombo vane dzimba mumadhorobha mazhinji munyika pamwe nemastendi ane chitsama, asi hazvizivikanwe kuti mastendi aya akawanikwa sei. VaChombo pachavo vakaudza bepa nhau reHerald masvondo maviri adarika kuti havaite zveuori. Nyangwe veruzhinji muchitungwiza vari kukahadzika kuti nyaya dzemastendi dziri kumbofamba sei, VaMabamba vaudza Studio 7 kuti vakatowana imwe stendi muchitungwiza makare yavari kuda kuvaka yunivhesiti gore rinouya, ichange ichidaidzwa kuti People's University for Africa for Sustainable Development. VaMabamba vane chikoro chiri pamakoni chine zita ravo chavanoti ndechavo pachavo, uye vanoti vane zvimwe zvikoro zvakatekeshera muchitungwiza yese zvavanoti vanongobhadhara mari kuvaridzi vemidhuri kuti vashandise zvikoro izvi. Nyaya yeuori mukanzuro yechitungwiza yakambodzingisa makanzura eMDCT mazhinji, asi makanzura aya akaramba ari pabasa. VaChombo varamba kuti makanzura aya asiye basa. Zvichakadai, VaMutoti vati homwe yavaparura nhasi yeMayor's Cheer Fund ichabatsira nherera zhinji pamwe nevakwegura vasina chokubata.
ndio vanhu vatikuedza kupemhera ivavo uyezve nepane dzimwe nherera dziri mumusha umu kwozoitawo vamwe vanochengetawo vakasirwa nherera vakafirwa neHIV vari mudzimba umo vasingagari mumasenda vatichange tichiongororawo kuti tingokwanisa kuvabatsira sei.
Vamwe vanoremekedzwa vanga vari pakuparurwa kwehomwe iyi vanosanganisira mumiriri wezengeza muparamende vaGodfrey Stole pamwe nevakuru vakuru mukanzuro yeChitungwiza. Ndakamirira Studio 7 muChitungwiza, ndini Thomas Chiripasi.